manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri. Nguva dzava 6 tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemuvhuro kubvumbi 16, 2018. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vana mukoti muzvipatara zvehurumende munyika vatanga kuramwa mabasa nhasi, vachiti hurumende haina kuchengetedza chivimbiso chayaive yaita chekuvawedzera mari dzavo dzemihoro. Gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vasibusiso moyo, pamwe negurukota rezvemari neupfumi vaPatrick Chinamasa, nemukuru webhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe, Dr. John Mangunjwa, vari muNew York mavari kupinda misangano yekukwezva vemabhizimisi. Vanhu vatatu vanonzi nehurumende vafa kusvika pari zvino nechirwere chekorera, icho chakabata mimwe misha muHarare nechitungwiza. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vana mukoti muzvipatara zvehurumende munyika vatanga kuramwa mabasa nhasi, vachiti hurumende haina kuchengetedza chivimbiso chayaive yaita chekuvawedzera mari dzavo dzemihoro. Mutori wedu wenhau Taurai Shava anotipanyaya inotevera.
Ongororo yaitwa neStudio 7 pazvipatara zvikuru zviviri zvemubulawayo zvinoti Mpilo Central Hospital neUnited Bulawayo Hospitals yaratidza kuti vanamukoti vakawanda vainge vasiri pabasa pachingove neavo vachiri kudzidzira kuve vanamukoti pamwe navanachiremba. Pakati pemwedzi wapfuura, vanamukoti vanodarika zviuru 16 munyika mose vakakanda mapadza pasi panguva iyo vanachiremba vaivo pakati pekuramwa mabasa. Vakazomira kuramwa mabasa uku mushure mamazuva mashoma shoma apo hurumende yaive yavimbisa kuti yaizogadzirisa zvichemo zvavo mwedzi uno. Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vaudza Studio 7 parunhare kuti vanamukoti havazi kuenda kumabasa nekuti hurumende haina kuchengetedza chivimbiso chayo kwavari, vachitiwo vacharamba vachiramwa mabasa kusvika izvo zvagadziriswa.
Manesi akawanda kumahospital akawanda akatenderedza nyika havana kukwanisa kuenda kumabasa zvichibudikidza nezvichemo zvavakanga vaendesa kuna employer inova HSS board. Zvinova izvo zvisati zvagadziriswa pari zvino. Zvinhu izvo zvezvo hazvisi kuti pane zvakavimbiswa zvinyowani, zvakavimbiswa kudhara asi hazvina kunge zvaitwa. Zvakakuda vanhu vakatobhadharwa pamari yavakatambira muna April munomu, saka havana kuzvipiwa. Saka hakusi kuti zvinhu zvinyowani zvavimbiswa negovernment, but zvinhu zvagara zvaisanga kutouya zvisina kuuya, zvava kuti vaakuda kuunza nekuti manesizi vati vari kuda kuramwa mabasa. Saka manesi vari kuti izvo zvezvo zvakanaka ngazviuye, asi zvichemo zvavo zvavakanga vaendesa zvisina kutariswa kana zvisati zvaitwa havakwanisi kudzoka kumabasa.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota rezveutano Dr. David Parirenyatwa panyaya iyi. Asi vanoziva zviri kuitika vanoti hurumende nevanomirira vanamukoti vakasangana nezuro, hurumende ikavimbisa kuti ichapa vanamukoti ava mari dzekubatsirikana nemusi wa19 kubvumbi unove musi wechina svondo rino. Asi vanamukoti ava vanonzi vakaramba kutambira vimbiso iyi vachiti vanoda kutanga vadya chakata vozoti votenda maruva. Zvinonzi nhaurirano dzekuti vanamukoti vadzokere kubasa dziri kuenderera mberi. Vamwe vanhu vataura neStudio 7 vati kuramwa mabasa kwaana mukoti kunoisa upenyu hwevarwere munjodzi. Vamwe amai vange vauya nemwana wavo kuti azoitwa operation pampilo, avo vasina kuda kudomwa nezita vanoti vadzokera kumba nekuti vanamukoti vange vasiri pabasa.
Mwana anga uya kuzoita op, saka madoctors ati zvoni to postpone to an uncertain date because the situation is beyond their own control. Saga panongo pera strike ndo patata tichadzoka ku hospital. Mwananga fanda kuita minor op.
Mumwe mugari wemubulawayo angozvidoma nezita rekuti amai chidaunga ati anga achingotenderedzwa kunzvimbo dzakasiyana siyana nemwana wake ari kunzwa gumbo sezvo ana mukoti vange vasiri pabasa.
Ndabva kuluvefe clinic ndikarefiwa pano pampilo hospital ndatove ne 2 hours handisati ndarapirwa mwana. Mwana ari kurwadziwa, tiri kungotenderedzwa kunze ndee munodhindisa uku. Ukasvika kanzi udhindise uku, zvonzi dzokera futi uku. Makiyo acho hapana kana chiri kufamba. Munhu wengu anyorerwa time nekudhindisa, zvonzi nesa hakuna. Saka pano pampilo hospital tori panguva yakaoma nevana vedu nevarwere vese vari panapa, tombozva kuti todini.
Vana mukoti vari kuda kuti mari dzavanotambira dziwedzerwe uye mashandiro avo agadziriswe kuitira kuti vashande zvine chiremera pamwe nekuti muzvipatara muve nemishonga uye zvikwanisiro zvinoita kuti vashande nemazvo. Pave nenguva vana mukoti vachiramba mabasa asi hurumende inogaro chema chema nerekuti haina mari. Nerimwewo divi vamwe vanoti hurumende ine mari asi inotadza nekusakoshesa nyaya dzezveutano nedzidzo munyika. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vasibusiso moyo pamwe negurukota rezvemari neupfumi vaPatrick Chinamasa nemukuru webhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangunja vari muNew York nhasi mavari kupinda misangano yezvekukwezva vemabhizimisi kuti vazodyara mari dzavo kuZimbabwe. Dr. Mangunja vati vari kuenderera mberi nemari dzemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa yekuti Zimbabwe yakavhurika kuita mabhizinesi kana kuti Zimbabwe is open for business. Vati hurumende yakavandudza mitemo yekuita mabhizinesi nayo munyika. Vatiwo vari kukokera nyika dzose kwete China chete kuzodyara mari munyika. Vatiwo Zimbabwe ine mikana yezvicherwa zvakawanda zvakaita segoridhe, zvekurima uye zvegutsa meso zvetourism. Uyo hausi musangano wekutanga wemhando iyi sezvo hurumende yakatumira nhume zvakare kuBritain kumusangano wakafanana neiwoyu wainzi Zimndaba 2018 mumwedzi wapfuura. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mumwe wezvizvarwa zveZimbabwe vari kupindawo mumisangano iyi vaSolomon Tembo kuti tinzwewo mafungiro avo.
Oh, okay. Maita enyu tutori nzira ndanda svikako. Meeting iri kutanga na 3, I think from 3 to 5. But the main purpose yema iva hurumende kuti vauya kuno uku ndeyekuda kutsvaga mainvestors vari kuno kuUnited States, be it maZimbabwe kana maAmericans kana vamwewo varipo vane makampanis avo kuda kubetsera Zimbabwe sekudziwa kuti Zimbabwe haina mari at the moment. Saka vakuru venyika vari muno muNew York nhasi ndokwatiri kuenda vari kuita meeting yavo na 3 nevamwe vanenge vachibva kugovernment kuno uku kuti vakumbirewo kuti vanga kwanisawo here kuna mainvestments kuZimbabwe kuti nyika yedu ibudirire.
Mimi sezvizvarwa zveZimbabwe zvine shuviro kupindawo mabhizinesi kumusha, muri kuzvitambirawo sei?
Ndotambira chaizvo nemoyo murefu because tinoda kuziva kuti chii chiri kuitika kuZimbabwe and mari yavo inenge yakabatikana zvakanaka here, ine security here. Saka maZimbabwe nakawanda, I think ndichanovaonawo ikoko. Vari kutarisirawo kuti vanzwe kuti chii chaizvo chaizvo chavangaite kuZimbabwe kuti vabetsere nyika yedu.
Ndotarisawo kuti vanga vachimbotenderera zvakare nepasi rese. Takaona vanga vari kuLondon masvondo aperayo, vakaendawo kuDavos kuSwitzerland mazuva aperayo. Misangano yese yavari kuita imati maona here zvairi kunyanyobatsira?
Yeah, the only guy wandakataura naye ndokuLondon umwe ari kuinonzi I think a British diaspora investment council because kunoko futi kune imwe ino iri kunoko inonzi United States diaspora investment council yakaforma neZimbabweans I think from Washington DC. Saka vari kuti izvo kuLondon vanhu vari kuda chaizvo kuti vainveste kuZimbabwe but chavari kunyanyomirira maelections kuti vaone kuti zvakamira sei, maresults emaelections akamira sei. Andiwo umedzuro namangwana I think kunamwe mameetings vari kuita meeting ne Senate yekuno kuUnited States vachikumbira kuti maybe masanctions angadropwe here kuti nyika ikwanise kufamba mberi nekubudirira neku you know nekuti vanhu vauye kuzoinvesta vasingatye zvemasanctions because mungozova kuti masanctions chinhu chinokanganisa upenyu nemagariro evanhu emuZimbabwe.
Avo vanga vari vaSolomon Tembo vari parunhare kuNew York neStudio 7. Sangano reHeal Zimbabwe Trust rinoti kunyange zvaro richishanda nemasangano akaita seZimbabwe Human Rights Commission neNational Peace and Reconciliation Commission harisi kufara nemamiriro akaita zvinhu nekuti madzishe nemasabhuku ave kunyanya kutyora kodzero dzevanhu asi pasina chiri kuitwa pamusoro pazvo. Vanoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano reHeal Zimbabwe vaRawlings Magede vanoti nyaya dzemadzishe ari kutyora kodzero dzevanhu dzinofanira kutarisiswa nekuti zviri kuramba zvichienderera mberi kunyangwe madzishe achiziva kuti zvaari kuita hazvisi pamutemo. Tanonoka Wande weStudio 7 abata vaMagede kuti tinzwisise nezvenyaya iyi.
Heal Zimbabwe zvaikaona ndezvekuti mudzine dzimwe nzvimbo madzishe nemadzisabhuku nemadzisadunhu ndo vari pamberi pakuita chirongwa chekumanikidza vagari vemunharaunda kuti vavape maserial numbers emavoter registration slips. Tiri pamwe chete ipapo tinoona futi kuti bumbiro redu remutemo rinotsanangudza zvizere kuti madzishe, masabhuku nemanasadunhu havafanirwi kunge vachiita zvematongero enyika kana kuwanikwa vachiita mabasa anokurudzira kana kuti anoendesa mberi basa remapolitical parties akasiyana siyana.
Mava nenguva muchitaura nyaya yamadzishe nemasabhuku vachiita zvinhu zvakaita seizvizvi. Pakutarisira kwamakaita paongororo yekupedzisira, chii chitsva chimwe chamunowedzera pane zvamakambotaura?
Chandingangowedzera ndechekuti Heal Zimbabwe tichanyorera of local government kuti titaurirane nenyaya yatatiri kuona dziri kuitwa nemataditional leaders. Ticharambawo tichingotiwo maindependent commission aya akazvimirira ega anosanganisira iwo Zimbabwe Electoral Commission, inosanganisirawo iyo Zimbabwe Human Rights Commission neNational Peace and Reconciliation Commission. Ticharambawo tichingoendesa zvichemo izvi kwavari.
Nzvimbo dzamakaona kunonyanya kuitwa izvi ndedzipi?
Takaona kugokwe, tikaona kumutoko, tikaona kumurewa, tikaona kuHeadlands, tikaona kuna Mazowe nedzimwewo nzvimbo dzinosanganisira vana Mudzi, vana Uzumba Maramba Pfungu nana Shamba. Ndokwatiri kuona kuri kunyanya kuitika zvinhu zvakadai.
Saka kubva pari zvino moita sei?
Isusu seHeal Zimbabwe tinoita inonzi pachirunguwo target advocacy, yatinoongorora kuti tione kuti vari kukonzeresa zvinhu izvi. Tataurawo navo tichitsanangudzi kuti vatitsanangurewo zvizere kuti urongwa hwacho huri kufamba sei nekuvaverengera zvinotaura mutemo.
Avo vange vari vanoburitsa mashoko esangano reHeal Zimbabwe vaRawlings Magede vari parunhare kwaMutare naTanonoka Wande weStudio 7. Nyangwe hazvo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuvimbisa pasi rese kuita sarudzo dzakachena uye dzakasununguka, vagari vemunyika vanoti havaoni izvi zvichizoitika sezvo kutyorwa kwekodzero nekumbunyikidzwa kwevanhu kubudikidza nekuchichidzirwa pamwe nemhirizhonga yezvematongerwo enyika zviri kuwedzera pasi peutongi hutsva hwavepo. Gandri Maramba anotiudza kuti zviri kumbofamba sei.
Munzvimbo dzakasiyana siyana munyika, nyaya dzekutyidzirwa kwevanhu nekurohwa pamhirizhonga yezvematongerwo enyika kuri kukwira apo sarudzo dziri kuswedera. Vagari vakawanda Maruwa vanoti vari kushungurudzwa nevatsigiri veZANU-PF, madzishe nemasabhuku avo vari kupomerwa mhosva yekuvatorera maserial numbers ekunyoresa kuvhota uye vachivamanikidza kutsigira musangano unotonga weZANU-PF. Apo vamwe vanoti musangano unotonga wakadera mauto mumaruwa ari kufamba achityidzira nekurova vagari vanofungirwa kuti ndevemapato anopikisa. Izvo zviri kuita kuti vazhinji vagare mukutya panguva yesarudzo dzegore rino. Vemasangano anorwira kodzero dzevanhu vanoti vane umbowo hwekuti nyaya dzekurohwa nekutyidzirwa kwevanhu munyika dziri kukwira, izvo zvichakanganisa kuitwa kwesarudzo dzakachena. Mumwe mugari wekuzaka amai sungano zvarebwanashe vanoti kutyidzirwa nekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu munyika kuri kukwira munharaunda yavo.
Pari zvino political violence yatosimuka zvakatosimba kuno kuzaka. Izvezvi mukatotarisa nyaya yemaserial numbers iri kutongoenderera mberi nokutiretenana. Even panyaya panopiwa vanhu chikafu, vanhu vanenge vachitorambidzwa so muno muwadi 17 zviri kutoitika.
Vamwe vanoti vari kushungurudzwa nemauto aya anonzi akadirwa munzvimbo dzavo umo mavari kufamba achidzira vanhu kuti vakasatsigira bato rezanupf pasarudzo vachaona chitsvuku. Mauto aya anopomerwa mhosva yekurova vatsigiri vemasangano anopikisa. Mumwe mutsigiri weMDCT vaLuck Momandiva vekwazvamapere kwachivi vanoti muna kukadzi vakarohwa zvakaipisa nemauto uyo aiti vanotsigira musangano unopikisa. Nemusi wemugovera vaStanley Manguma avo vari kuda kumirira pasarudzo dzeparamende kuGutu West vakamirira MDC Alliance vanoti vakarohwa nemauto epakamba ye42 Infantry Battalion kwaGutu apo vaive vari munzira yekuenda kumusangano wakaitwa kwanyika nemutungamiriri wavo vaNelson Chamisa.
Vakandirova vachiti ndikukurova kuti uzive kuti nyika inoi takaitora masoja iri mumaoko edu.
Vagari vanoti mauto anovavimbisa hondo kana musangano unotonga ukasawana rutsigiro pasarudzo izvo zviri kuita kuti vasavhote vakasungunuka. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano recommunity tolerance and reconciliation development kana kuti COTRAD vazivanai muzorodzi vanoti nyaya dzeutyidzirwa kwevanhu nemhirishonga dziri kukwira munyika.
Nyaya yeviolence neintimidation kunova kumbunyikidzwa kwavanhu zvanyanyisa zviri kutoenderera kukwirira tichitarisa mafigures ekumashure tichitarisa iko zvinotova kupinda musarudzo. Tiri kuona isu kuti munana Masvingo South kune vanhu vari kunzi ivo tipei maserial numbers enyu nemasabhuku nemachairman omusangano. Then tikatarisa futi kunana Bikita nekunana Chivi kwakatomborohwa vanhu vakadamburirwa hembe.
Mukuru wesangano reZim Rights vaOK Machisa vakurudzira hurumende iri kutonga kuti isangovimbisa sarudzo dzakachena nemuromo chete. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika muMasvingo vaMasimba Gonese vanoti hurumende yavamunangagwa iri kunyengedza pasi rose ichiti ichaita sarudzo dziri pachena asi iyo iri kuchikora kodzero dzevanhu. Vanoti izvi zvichavanyadzisa pachauya vekunze kwenyika kuzongorora sarudzo apo vachasangana nenyaya dzekurohwa kwevanhu uye dzekutyidzirwa nebato ravo. Studio 7 yakundikana kubata mutauriri weZANPF kana kuti wehurumende kuti tinzwe mativi avo panyaya iyi. Asi vanhu vanoti panyaya dzemhirizhonga nekutyorwa kwekodzero dzavo takatarisana nesarudzo hapana chashanduka kubva zvakapinda hurumende itsva panyanga. Ndakamirira Studio 7 muMasvingo, ndini Gandri Maramba.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na7 PM mazuva ose. Munotibata pa909 AM uye pa4930 13860 15460 15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe live talk na8 PM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001202465 0318. Namba idzi zvakare 001202465 0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei, musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Russia yatanga kusimbisa kurambidzwa kwekushandiswa kwenzira yekutumira mashoko chiriporipotyo kana kuti Telegram zvinofambirana nemutongo wedare mushure mekunge dande mutande iri raramba kupa vezvemutemo vemuRussia mashoko akawandiswa avaida. Muchikamu chedu chatinotarisa nezveutano, vakwegura munyika vanoti vanorumbidza zvikuru gwaro rakaparurwa muHarare nechishanu chapera rakanangana neutano hwavo, vachiti vane tarisiro yekuti hurumende itevere zviri mugwaro iri kuitira kuti vatana munyika vakure vaine utano hwakanaka. Patricia Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Gwaro iri rinonzi The National Healthy Aging Strategy ndiro rekutanga munyika rinotarisa utano hwevakwegura. Momo wavakwegura vakakurukurwa navo neStudio 7 vaJonathan Mandaza vesangano reZimbabwe Older Persons Organization vakati tarisiro yavo ndeyekuti hurumende isadzikise zviri mugwaro iri. VaMandaza vakatiwo vanoda kuti vanhu vakuru vakure vari muutano vakachema chemaone kushomeka kwana chiremba vane unyanzvi hwekunzwisisa zvirwere zvevanhu vakura.
Tiri kutarisira kuti vanhu vanokura kusvika mazera atasvika aya vakure hurumende neurongwa hweutano huchirongekana kuziva kuti vanhu vari kukura vakaita sei, vangani. Nokuti zvezvi zvidambudziko redu munyika muno hakuna kana single geriatrician. Kurwara kwatiri kuita tiri kuchamba kuti mishonga hakuna, asi hakuna kana anonyora mishonga yacho nokuti hakuna anoziva urwere hwevanhu vakuru. Saka tiri kutarisa zvazvarongewa zvazvatambirwa ngazvichishandiswa, nokuti hurumende kazhinji inotaura zvinhu zvainotaura asi isingaise muimplementation.
Mumwe mukweguru amai Placidus Tavengwa vakaudzawo Studio 7 kuti vafadzwa nekukosheswawo kwevanhu vakura munyaya dzeutano.
Hatina kunge takambozvitarisirawo kuti vakweguru vachatariswa. Nguva yese tinongoona vanotariswa ndevechidiki chete nevachiri kunzwa vechirume ndovanongotariswa, asi vechikuru hakuna anga achitaura nezvazvo. Saka iri launch yaitwa yatifadza, yaratidza kusumukira kweutano mukati menyika yedu. Uye zvedzidziso yezveutano haifane kudzokera kumashure, inofanira kuchienderere mberi kuti ive inoramba ichidzidziswa. Kune zvakawanda zvinoitika kuti vanhu vagone kudzivirira utano, asi muno mahatina mafacilities acho anotibatsira kuti utachiwana huderere zvinotinetse.
Amai Tavengwa vakatiwo change chichinyanyoshungurudza vanhu vakuru kushaya mari yekurapwa kuzvipatara sezvo vaibvisiswa mari dzekutenga mishonga nekuvhenekwa.
Asi dambudziko iroro ratanga tichiona nderekuti vanhu vakwegura vakaenda kuchipatara anongosvika oonekwa, kana aonekwa onyorerwa prescription onzera kutenga mishonga apa mari hana, kana akaadmitwa kuhospital anotowana mari yaanobvisiswa apa mari hana. Mishonga inenge ichidiwa munoziva kuti mishonga haisi yekuti wapuwa mapanadol chete. Vanhu vanoda kuitwa maxray, vanoda kuitwa maskani, zvizhinji zvinotariswa kuvanhu vakuru zvinoda mari yakakura. Ndofunga izvinezvi munoona kuti utano hwevanhu vakuru vazhinji vakangosvika chete kuma60 years kana kuma50, vanhu vazhinji vakutambudzika nemakumbo, vari kuchema nezvirwere zvemabhonzo. Asi kuti vagone kuti vabatsirike zviri kuti netsei. Kana mukafamba munotoona kuti vanhu vakuru vemazuva ano nevakare zvadi zvasiyana.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reNational Age Network of Zimbabwe vaMark Chikanza vakati gwaro iri rinovapa mukana wokupota vachibvunza hurumende zvainenge ichiita mukusimudzira utano hwevanhu vakuru.
Civil society zvinotipa mukana wokuti tipote tichibvunza hurumende kuti zvii zvayaita, nokuti mune matargets arimo muhealth strategy muyamo. Macommitments ari kuitwa nemaministries maeri anotiwo health nesocial welfare.
Vachikanza vakatiwo gwaro iri rinopa ruzivo kuvanhu vakura kuti vangawanepi rubatsiro kana utano hwavo husina kumira zvakanaka.
Zvinovapa gwara rokuziva kuti kana ndichinge ndine dambudziko rakadai anorigadzirisa ndiani uye nemutoo upi. Saka zvinovapa masimba izvozvo ekuti vapote vachidimanda maservices.
Bazi rezveutano rinoti utano hwakanaka kuvanhu vakwegura hunobatsira kuti varambe vachibatsirana nemhuri dzavo mukutsvakararamo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.
Zvichakadaro, hurumende yazivisa nezvekufa kwevanhu vatatu nechirwere chekolera. Mukuru anoona nezvekudzivirirwa kwezvirwere, Dr. Poshia Manangazira, vanoti chirwere ichi, icho chave nemazuva anodarika makumi maviri, chakabata mimwe misha yeStone Ridge neSt Mary's kuchitungwiza nekuBelvedere muHarare. Veruzhinji vari kukurudzirwa kuti vashandise mvura inobva munzvimbo dzakachena uyewo kufashaidza mvura yekunwa. Mubatanidzwa weMDC Alliance mudunhu reSouth Africa waronga musangano nevemabhizimusi vari muSouth Africa. Pamusangano uyu uri kuitwa manheru ano muJohannesburg, kunonzi kuchapindwa nevemabhizimusi vari munyika iyi pamwe nevatungamiriri vemapato ari mumubatanidzwa weMDC Alliance vose. Vari kutungamirira kurongwa kwemusangano uyu uye vari ivo mumiriri weMDC Alliance muSouth Africa vaAustin Moyo vanoti musangano uyu wakanangana nekukwezva vemabhizimisi kuti vazotanga mabhizimisi muZimbabwe kana mubatanidzwa wavo wakunda musarudzo dziri kuitwa gore rino. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navamoyo.
Musangano watiri kuronga ndewe vanhu vanoita mabusiness muno muSouth Africa. Vari kuZimbabwe kana kuti vanhu vekuSouth Africa vane mabusiness kuZimbabwe kana kuti vari kuda kuenda kunoita mabusiness kuZimbabwe. Musangano wacho uyu ndingati neEnglish is a prelude, a gala dinner, because tichazenge tichiita gala dinner musi wa 31 May kuPretoria. Ma alliance leaders ese acha address this gala dinner musi wa 31 May. Saka nhasi vari kuda kusangana nebusiness community vataure navo and then vaonese kuti vision yavo yakamira sei kana zvichiuya pamabusinesses kuZimbabwe, because tinoziva kuti mabusinesses akawanda akatiza kuZimbabwe because of the economic situation.
Tichitarisa nyaya dzemabhizimusi muZimbabwe, tiri kuona kuri kuitwa kurudziro yakakura kwazvo nehurumende yavamunangagwa kuti vana veZimbabwe dzokai kumusha muite mabhizimusi. Imiwo zvii zvamuri kuita kutanga mabhizimusi kuZimbabwe?
Meeting yanhasi ndiyo a starting point yekuti tikurudzire mabhizinesi kuti auye kuZimbabwe. Asi kana mabhizinesi achiuya kuZimbabwe, anoda kuti pave neincentive inoita kuti kana vachiuya kuZimbabwe kuve nesomething yavachaona kuti mabhizinesses avo ari safe, vachagona kuti vaite trade pasina matambudziko, and then vachatikana vachiita business yavo vachava nemaopportunities ekuti vagona kuti vatrade even international. Izvozvoitwa nemunhu ari mugovernment. Saka isusu as a government waiting, those tiri kuti mabhizinesses ngavauye kuZimbabwe vanoita mabhizinesi, because tichavapa all the assistance vavachazenge vachiita.
Avo vanga vari mumiriri weMDC Alliance muSouth Africa vaAustin Moyo vari parunare makare muSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Mumusha meDynamos muri kubvira moto vakatarisana nemutambo mukuru weHarare Derby. Mutori wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Vateveri veDimbare vakamuka chibhebhenenga muRufaro Stadium nezuro mushure mekunge chikwata chavo chakaita mangange 1-1 neYada Stars. Izvo zvasiya Dynamos ichiramba iri pachinhano chechipiri kubva pasi pasi makunda reCastle Lager Premier Soccer League. Dynamos yatora mapoints matatu chete kubva mumitambo mitanhatu, izvo zviri kundendendesa musha wechikwata chinoteverwa nechaunga ichi chatarisana nemutambo mukuru weHarare Derby neCape United sondo rino. Mamiriro akaita Dimbare aya ari kuita kuti vateveri vechikwata ichi vasave nechivimbo chekuti Dynamos inorova makepe-kepe, iyo yakadamburwawo zvekare 2-1 Triangle muGibbo Stadium nezuro zvakare. Muongorori wemutambo wenhabvu Vafarai Kambamura vanoti chikwata ichi chiri kukundikana nemhaka yekuti vatambi havasi kupiwa mari, vachiti ivo izvi zvinofanira kugadziriswa.
Kubva kuunyunyuta kuri kuita vanhu, kana kuda kuti musenzi asenze ngaapo mari yake. Vakeni mubayikwa nevamwe vavo vari kubhodhrumu ikoko, ngavaone zvekuita, vana ngavapuwe mari. Kufunga kwenyu munhu anobva kuCameroon kuuya kuzotamba kubuda munewspaper hazisenze zvinhu izvozvo.
Asi mumwe muteveri wechikwata ichi vatatenda makazvu vanofunga kuti Dynamos ichatanga kusimuka pamagreen machine ipapa.
Dynamos inotanga kusimukira paCaps tikutarisira kuhwina. Pese patinotamba neCaps ndipo tinotanga kusimukira, tanzwa nekujiwa nekuti tanga tichitotarisira kuti hatichasimuke, but paCaps ndipo tichasimuka.
Dynamos yasiyiwa nechikwata chiri pamusoro-soro cheFC Platinum nemapoints 13 kwatambwa mitambo mitanhatu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tichakupai chirongwa cheLife Talk na 8 PM pachatariswa zvekuramwa basa kwana mukoti. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro. Ndini Evans Zeninga ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Chana njani mtwaka zomu ule ula mugela ngenjabulo ngomfulo mshaka 16 kumabasa 2018 nguntunga milinko mo. Endabeni zetu la mshanji.
Ama nesi na mseguseni avgechi ya umsebenze sibelela. Zekala mwuchi bafuna izi mali zengezelele ukole nilabu. Jalo vesi kaba pentugi saumbane ukulumende ngaba pangali umali.
Abongi labongikazi empilo lase UPH kobulawayo sebemanyene labanye babo elizweni lonke jikelele ekukhalaleni umsebenzi.
Kungani into sezitshintsha in favor of uhulumend omutsha oseZimbabwe. Interest esisele eZimbabwe umongameli umnanga kwakuthi Zimbabwe is open for business, but asikabona ukutshintshayo.
Kulequla labaphathi ntambo beZimbabwe eligoqela obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe. Umnumzana Sibusiso Moyo eliseNew York khonapha eMelika emhlanganweni wokuhlaziya ezamabhizimusi. Inkokheli yamabandla kumanyano weMDC Alliance ihlangana labo somabhizimusi beZimbabwe kwele South Africa ngalintambama. Bekhulumisana ngokumele kwenziwe ukuvuselela umnotho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abongi labongikazi esibhedlela sempilo lase UPH kobulawayo bamanyanela abanye babo ekukhalaleni umsebenzi lamuhla. Kubika ubathabile Masuku.
Esibhedlela sempilo kobulawayo indawo ezifana lesigaba sezigulane ezelatshwa zibuyela emakhaya ese outpatients besivaliwe ngoba abongi bebengekho njalo bekufakwe iphetshana elazisa uzulu ukuthi kuzabe kuselatshwa abantu abagula kakhulu. Abantu abagula bevela ezindlini bebebonakala bedangele ngemva kokuswela usizo esigabeni lesi. Udokotela omkhulu wempilo umnumzana Solwayo Ngwenya uthe abongi bavuke bekhalale umsebenzi bethi bafuna ukwengezelelwa iholo.
Amanesi namhla ekuseni avuke echiya umsebenzi esibhedlela. Bekhala ngokuthi bafuna izimali ziyengezelele eholweni labo. Njalo bethi kabaphenduki mhlawumbane uhulumende engabaphanga leyo mali.
Izolo abongi abe Health Services Board umphathi ntambo wezempilakahle ugatsha lwezemali labanye bahlangene behluza udaba lwabongi lolu. Emhlanganeni lo bathenjiswe ukwengezelelwa iholo kodwa unobhala jikelele wenhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Association izina umnumzana Enoch Dongo uthi abasoze bavuma ukuhlala beqilwa nguhulumende ohlale thembisa angakufeziyo. Uthe njalo izithembiso abaziphiwe izolo izinto ezindala kakhulu okwakumele baziphiwe kodwa abaziphiwanga.
Sokunzwa ukuthi manesi akawanda kuma hospital akawanda akatendeza nika.
Abongikazi elizweni lonke bakhalele umsebenzi ngenxa yokungananzwa kwezikhalazo zabo. Njalo izithembiso zikahulumende sizibonile kodwa sizamukeli ngoba izinto azithembisa kudala le wekela ukugcwalisa izithembiso. Ngakho sithi Health Services Board inohlupho lokungathembeki laloba kukuncane kaninganani. Ngakho asisabathembi.
Esinye sezigulane esixoxe leStudio 7 empilo unkosikazi Nokubonga Nyathi sithe sivukele esibhedlela sifuna ukusizwa e-outpatients kodwa katholanga usizo.
Mina ngifike lapha ekuseni empilo esibhedlela ngisithi ngizothola uncedo ngapha ku-outpatients department kodwa usizo angilutholanga ngoba bona bathi khona khathesi bamile ukusebenza bakhangele laba abayibo ababe be-critical kakhulu. Thina bathi abasikhangeli ngoba thina sigula asihambi. Bafuna laba abagula oku-serious. So singazi ukuthi thina kumbe kumele lathi size sigcine sisehluleka yini ukuhamba ukuze basisize yini.
Ngenyanga edluleyo odokotela bebekhalele umsebenzi, labonge kwezinye indawo bahlangana labo dokotela bakhalala umsebenzi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Esibhedlela esikhulu seGwanda lakho izigulane bezibuyiselwa emakhaya ngenxa yokukhalala umsebenzi kwabongi labongikazi. Kubika uAlbert Ncube.
Isibhedlela esikhulu seGwanda yiso esithenjiweyo ezantsi eMandebeleni, njalo labo abayabe begula kakhulu badluliselwa kulesi sibhedlela. Iningi lalabo abavukele esibhedlela ngomvulo ekuseni babiselwe emuva kulandela ukukhalala umsebenzi kwabongi. Omunye osebenza kulesi sibhedlela ongathandanga ukuvezwa igama utshela abagulayo ukuthi babuyele ekhaya ngoba kungela ncedo abazaluthola.
Abantu abalibona kumele balilaphe kadisi kabao, but abafuna ukuthintisa vele yantu leyabona ukuthi lapha kubhaliwe lapho lilatshwa khona. So even ingalithintela vele akusuzumncede ukuthi ngoba uzithola umuntu ozalibona.
Lokho budanise iningi lalabo abakade bezokwelatshwa abadabalayo imali yokuthi baye kubodokotela abazimeleyo.
Isibhedlela sikambiwe basitrayike, hayi basitekona kune strike ngoba kuchayi ukuthi bezibeti asukulukona sibonayo loyo dokotela ahlule kwakanye loo nto ngayesitsho ukuthi isibindi sami isibindi sami ngu-1 0 mabezifuthi phia sibone amadokotela bahlole ngakuntu uhambe.
Umnumzana Thabani Moyo obelethe isilobo sakhe esibhedlela uthe bamangele ukuthola abongi bengekho emsebenzini.
Yes, but they made a meeting with Bakula, but we understand that the disorder in terms of my operations is going on.
Osaphethe isihlalo somqondisi wesibhedlela seGwanda uDokotela Rutendo Manyathi uthi abonga bafika phosa amakhulu 3 bakhalale umsebenzi kulesi sibhedlela okudale ukuthi bavale. UManyathi uthi abonga abalutshwani abasemsebenzini belapha labo abaphatheke kakhulu labomama abazithweleyo abazodinga uncedo lapho sebehelelwa kuphela.
It's mainly the message to our strike as the hospital we have.
Omongi bakhalale umsebenzi kungakho sivale ezinye izingatsha zesibhedlela, kodwa siyancedisa laba abaphatheke kakhulu labomama abazithweleyo.
Abongi abasafundela umsebenzi kanye lebe Red Cross yiba kuphela ababonakala esibhedlela namhlanje. Ngingu-Albert Ncube wendaba zeStudio 7 eMajawunden eGwanda.
Umphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe, umnumzana Sibusiso Moyo, uthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uselethe inguquko emqoka kwezenotho selokhe umnumzana Robert Mugabe esuke embusweni. Umoyo obekhuluma kumabonakude weBloomberg khonapha eMelika uphe umzekeliso womthetho we-indigenization esithi usuguquliwe ngendlela yokuhuga osomabhizimusi. Umnumzana Moyo ukhokhela iqula leziphathamandla zikahulumende ezigoqela umphathintambo ogatsha olubona ngenhlelo zemali umnumzana Patrick Chinamasa kanye lo sibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank umnumzana John Mangutsika. Ebuzisiswa ngowayisiphathamandla sikarhulumente kaMgabe umnumzana Jonathan Moyo owabaleka elizweni nyakenye, uMoyo uthe umnumzana Jonathan Moyo wazibalekela kaxotshwanga muntu. Ekhuluma emhlanganweni ofanayo uMangutsika uthe osomabhizimusi bengaqala ukusebenza elizweni ukusilela kwemali kuza kuba nganeno. Iqula leli likhangelelwe ukukhulumisana leziphathamandla zikarhulumente weMelika kanye lenhlanganiso ezigoqela iWorld Bank lingakayi emhlanganweni weCommonwealth osaqhubeka kwele England lapho eleZimbabwe elinxuswe khona. Asizweni umbono kamnumzana Dumaphi Mema incwethi ecubungula ezombusazwe ngalolu daba.
Kukhangani into sezitshintsha in favor of movement omutsha oseZimbabwe. Into esisele eZimbabwe
umongameli umnanga kwa ukuthi Zimbabwe is open for business, but asikabona ukuchintshayo. Uyakichikijima emazweni achiyeneyo uhlangana nama-investors, but asikezwa anything tangible on the ground ukutshengisa ukuthi into sezitshintsha. Kathesi ama-bank akulamali, abantu ke besenza okuswipe cash lokho kulama-line amade ema-bank, akulato selutshintshile so far on the ground.
Izizalwane zeZimbabwe zona ubona ingani ziza kwamukela njani umbiko lo wokuthi zisungula amabhizinisi ekhaya?
Ngibona ingani amaZimbabweans aseyamile kumele bake bamembija bake bakhangele babone ukuthi kuyatshintsha yini eZimbabwe i-economy, ukuthi ngathi ngisukume sengifika ekhaya kule infrastructure yini evumela ukuthi ibhizinisi iphumelele siya phambili. Into ezinjengemali, ukutholakala kwemali, ukuswelakala kwemali kuya-impact-a kakhulu ibhizinisi. Imithetho yokuletha ama-foreign investors, ngoba ama-ideas agcwele okuletha ama-foreign investors eZimbabwe, but again into ze-corruption azikapheli. Kubesizwa ama-report e-corruption even kuhulumente onalo omutsha. Kusese lo msebenzi uhulumente omutsha kakatshengisi ukuthi kukhona kutshintshayo okuthiyane lohulumente owasenzwa ngumgabe before.
Ubudlelwano beZimbabwe lenhlanganiso ye-World Bank kumbe i-IMF ke
kungaba lempumela enhle, kusiya ukuthi uhulumente weZimbabwe ukhuluma ethembisa ukuthi uzatshintshani. Into enhle ngama-organizations anjenge-IMF lawa ayalalela aphinde ame akhangele ukubana uzatshintsha yini, uzakwenza yini okukhulumayo lokho.
Ubona ingani konke lokho uhulumende akwenzayo kungamenza abe le thuba lokunqoba kukhetho oluzayo?
Ukunqoba engakwanisa ukunqoba, ngoba kathesi mina mbona ingani any change echiyana lako eyayisenziwa ngumgabe is change. I-opposition layo ngokwayo is a bit weak ukuthi bamkhiphe akhiphe uhulumende okhona.
Lo ngumnumzana Duma Phimema, ingcwethi kwezombusazwe, sixoxela eseDallas, Texas, khonapha eMelika.
Yebo, mthwakazo omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 medium wave, 4930-6065-15460 laku 13860 kHz ku shortwave. Lingakhohlwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhasi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 p.m. kusiya ku-5 p.m. Lilakho njalo kusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo kuFacebook kukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Inkokheli yamabandla kumanyano we-MDC Alliance ihlangana labo somabhizimusi beZimbabwe abasebenzela kwele South Africa ngalintambama sikhuluma nje eJohannesburg, bekhulumisana ngokumele kwenziwe ukuvuselela umnotho. Umhlangano lo ubizwe yi-MDC Alliance ukuze ichasise amanyathelo ezawathatha ukuthi ukuthukisa amabhizimusi alubana ithe yanqoba kukhetho oluzayo. Sixoxelo meli we-Alliance eSouth Africa njalo engusomabhizimusi umnumzana Austin Moyo wachasisa okuningi.
I-Alliance ifuna ukuthi ibacacisele ukuthi izinhlelo zayo zime kanjani. Njengoba nje singuhulumeni lo omele ukuthi angene esitulweni, izolo bekulusuku lwama-politician besimerali ethembisa, namhlanje sikhangele kakhulu laba bantu abakubhizinesi.
Alubana uthe wangena embusweni umanyano we-MDC Alliance, kuyini elifuna uphuthume ukulungisise njengabo somabhizimusi?
Phela uma abantu benamabhizinisi lapha eSouth Africa bafuna ukuthi uma bebuyele ekhaya kube khona izinselela or ngathi ama-incentives akhona ahlelwe uhulumeni ukuthi abantu mabe buyele ekhaya bazi ukuthi abazi ukuba nesikhathi la ibhizinisi labo elizovela phansi. Kufanele ukuthi uhulumeni abe nezinhlelo zokuthi asize lamabhizinisi azotshala izimali ezweni ukuthi babe nokuqhubekela phambili, kungabi khona ukukhinyabezeka kwamabhizinisi abo. Ngakho-ke umuntu uma ebona ukuthi lelo thuba likhona, uma enebhizinisi lapha, kulula ukuthi athathe ibhizinisi lakhe alithathe ayolibeka eZimbabwe nezimali lezi anazo lapha ayozifaka lapha, esazi ukuthi imali yakhe angeke ingene emgodini.
Kade sikuyini likusolayo ngoba ubaba uMnangagwa uthi zizagcineka kakuhle izimali zenu alubana lithe laphenduka lazo zitshala eZimbabwe?
Ayisikho isiqiniseko esisenza ukuthi nathi sibe nalo igunya lokuthi sixoxe izinto zethu siyokwenza amabhizinisi lena, ngoba kuleli viki nje lidlule ngike ngafika leZimbabwe ngabona ukuthi imali akuyona into ongayibamba ngesandla. Imali ijikeleza nje phakathi ebhenki, ijikeleza ko-Echo Cash. Uyabona uma uyibhizinisi kunesikhathi la ufuna khona ukuthi imali yakho okwazi ukuthi uyothenga ezinye izinto ezinjengama-imports ezinjalo. Like uma imali yakho ungakwazi ukuthi uyibambe ngesandla or ukwazi ukuyikontrola ukuthi uma ngifuna ukuthatha izinto lapha e-South Africa ungakwazi ukwenza lokhu, mbona ngathi kuyinkinga kakhulu. Ngoba namanje i-Diaspora Care Forum njengoba sayiqala sinenkinga yokurejista abantu abaseZimbabwe because ama-underwriters angeke akwazi ukuthi a-access leyo mali ukuthi ayenze ama-pay out. Ngenze nje umzekelo olula.
Umnumzana Austin Moyo, ngumeli we-MDC Alliance kwele South Africa njalo, unguzomabhizimusi, sixoxela ekhona le kwele South Africa. Ku-Live Talk lamuhla sixoxa ngokwenzakala esibhedlela kulandela ukukhalala umsebenzi kwabongi labongikazi. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingenelani kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende wakwele Bangladesh uyayilandula imbiko ethulwe ngele Myanmar elithi selibuyisele ekhaya iziphepheli zesiRohingya ezimbalwa. Ugatsha olubona ngezomvikela kumanyano we-United Nations solusole kakhulu ukuhlaselwa kwenkamba yebutho layo ngenyakatho yele Mali. Isikhulumeli sebutho elilondoloza ukuthula kulelo lizwe sithi kubulewe isotsha elilodwa elidabuka kwele Burkina Faso ekuhlaselweni kwenkamba yeTimbuktu kwalimala amanye amasotsha ambalwa agoqela isikhombisa akwele France. Ugatsha lwezempila kahle luthi umkhuhlane wekholera oqhamuke eHarare ngenyanga edluleyo usubulele abantu abathathu njalo uyamemetheka. Embikweni wethu lenamuhla umqondisi wogatsha olubona ngokwenqatshelwa kwemikhuhlane etshiyeneyo kulolu gatsha uDokotela Portia Mananganzira uthe umkhuhlane lo uya ugxila emalokishini afana leChitungwiza leSt Mary's. UManangazira uxwayise uZulu ukuthi ethathe amanyathelo okuzivikela. Wengeze wathi amanzi kumbe ukudla okungcolileyo yikho okubangela lomkhuhlane esikhathini esinengi. Ngo-2008, ikholera ike yasabalala yabulala inkulungwane lenkulungwane zabantu elizweni. Sixoxele ukhansila wedolobho leHarare, uMnumzana Peter Moyo, yena ochasisa ngokuthi kungani besehluleka ukutholisa uZulu amanzi ahlanzekileyo.
udubo olukhona lapha mnumzana ikuthi khona amapipe yethu asekodlile eHarare. Ezinye indawo amapipe arayi, kwezinye indawo akusela amapipe amahle. Yiko amanzi layana ukuthi khona afike endaweni lapha kufuzayo ufika khona. Ayahle aphelele endleleni. Sokwenze njengakhonokho, ikhansili iyavala amanzi ngoba amapayipi ayabesile makhulu kakhulu angasoze ukuthi kuyenza ukuthi khona liphoke ukuvala indawo encane sibe sesiqalisa ukulungisa. So uzabona ukuthi khonapha nje silungisa njengakhonokho, siyabe sifake izigamba, asiyenzi leyana eyabayithi i-overwall ukuthi khona siphe ilayini yena leyo yonke. Bazi indawo siyabeyafika babophe ngerekeni bakhiye kunjalo bayabahambe. So sesigcwalisile amabhole indawo yonke, akufanelanga emathawuni kube namabhole. Kodwa siyabona ukuthi khona akunanto esingayenza ngoba yiludubo inkalakatha esilayo. Uzabona ukuthi khona emotweni Jeff laphayana bayalungisa, ikhansi iyalungisa lapha. Amanzi abesephuma, esephumile, ayaphuma emaningi, sedubula-ke amaphayiphi lana. Anti uyabona.
Izakhamizi babamoyo kuyini ongazixwayisa ngakho?
Abaxwayisa yona ikuthi yebo-ke amanzi angaba ludubo njengakhonokho, bengahambi besiyadubula labo kwenye iphayiphi labo kwenza ukuthi bathole amanzi. Konokho kuyingozi kakhulu. Abaningi siyabona ukuthi khona bangabona ukuthi sokwenze njengakhonokho, bayagebha lapho abakwazi khona ukuthi khona kule phayiphi ukwenza ukuthi iphayiphi leyana ife ingafa bese sebethatha amanzi. Omunye ahamba ayozigebhela yena ngokwakhe izulu liningi kakhulu liyana, afike ayogebha emasimini egangeni abesethatha amanzi layana enika abantwana. Abantu kabayekele ukwenza njengakhonokho. Ngabe ufuna ukuwatshisa uwe kona bo uyabe kangile kona bengakanga njengakhonokho, abayekele ukunayo, abayekele ukunika abantwana. Njalo asikuxwayiso mina asikukhulizeli khonokho ukuthi khona abantu bayade bayenziwe khonokho ukuthi khona bayathi lapha okuhamba khona iphayiphi yekela sibulale babulale kumbe bayogebha amanzi eli asingela emasimini. Hhayi, lokho asikufuni khonokho. Nxa amanzi engekho kakho, babamelele ama-councillors endawo zabo okulamabhawuza khona babizelwe amabhawuza. Siyakwazi ukuthi amabhawuza ayashoda, okulamabholo khona kabathathe amanzi emabholo bayonatha amanzi asuka kubholo. Kulabantu izigangi abahamba ngale ku-elekthibero babe sebethatha amanzi layana sebethi siyathengisa amanzi. Siyacela ukuthi khona abahlali bengathengi amanzi lawo ahamba ezindleleni.
Abakha amanzi emthonjeni-ke?
Bonke abakha amanzi emthonjeni akuvunyelwa. Nxa befuna ukuthi khona baye bayowatsha kabawatshe, kodwa benganathi lawo manzi. Njalo-ke nxa besebenzisa imbuzi kabagezi izandla, bengaphonge ukubambi isitafu babe sebesidla bengazange bageza izandla. Khonokho hhayi, nxa amanzi engekho kabathathe ebhona. Elokho ezifuleni lapha hhayi, hhayi, lokho asikufuni, kabayekele ukwenza khonokho.
Ugatsha lwezempilakahle luthi njalo okunye okwenza umkhuhlane lo umemetheke yikuthi laba abalima imibhida bathelela ngamanzi angahlambulukanga. Umuntu abesethenga lowo mbhida abesesiyawudla abesewubamba-ke lowo mkhuhlane, bona ungabaxwayisa uthini?
Uyabona kuludubo ukuthi ungathi umuntu ayekele ukuthenga umbhida. Lokho yibo abakubonayo ukuthi kuyingaleyo hlela. Kodwa ukuthi ungathi abantu bengathengi umbhida ngoba liyacaseigula, abantu ayathi orayithi kuya le nyama. So nxa bengathenga leyo mbhida abantu kabayigeze kuhle, bageze la mandla ahlazekileyo. Bangayenza njengakhonokho impilo yabo ayikho engozi. So lokho asingeke sibe ngazi yeyamaveji lawo ngoba phela sikwazi lokuthi avela ngapha abanye athengwa impare ayebe vele komtoko vele ezindaweni zonke. Mhlapho kungaba ludubo ukuthi zingakwazi ukuthi khona imbhida le emibi le iraiti. Kodwa-ke bangathatha lawo leyo mbhida kabahambe bayogeza, bageze kuhle, bayibheke kuhle, banike abantwana.
Umnumzana Peter Moyo ngukhansila wedolobho leHarare, sixoxela ekhona le esigodlweni. Amabandla aphikisayo akhala ngokuthi imisakazo kahulumende egayisakazi inhlelo zawo zokukhankasela ukhetho oluzayo, kubika uAnastasia Ndlovu.
IZimbabwe iphakathi kokulungiselela ukhetho lonyaka osekuvuse udaba lokuthi kunenguquko ebimele yenziwe lidale lephalamende mayelana lokuqhutshwa kokhetho, kodwa akwenzakalanga ngoba iZANU-PF ibidonsa inyawo eminyakeni emihlanu lokhe isisekelo sombuso salotshwayo ngo-2013. amabandla ezombusazwe aphikisayo athi zinengi izinto obekumele ziguqulwe kodwa uhulumende esebenzelana lebandla elibusayo badonse inyawo bavala indlebe ngoba besazi ukuba bengakwenza lokho benganqotshwa kukhetho oluzayo. Umongameli we-PDP unkosikazi Lucia Mathibenga uthi indlela imisakazo lomabonakude ezweni kumele aphe amabandla asezweni amathuba alinganayo hathi lokho okwenzakalayo manje ukuthi iZANU-PF yiyo ethola ithuba kumabonakude.
Akhona ama-reforms aqhakazekileyo alakho ukwenziwa kungadalwanga phansi ngedale lephalamende. I-reform eyakuqala neyokuthi khona kambe ngabe kuthiwa akula studio 7 kuzasebenzeka njani ukuthi khona amanye amabandla kazwakali ku-public broadcaster enjenge-ZBC kuzwakala ibandla elilodwa. That's a major, major reform esiyicelayo.
Unkosikazi Mathibenga wengeze ethi enye inguquko eqakathekileyo engadingi kuhlala kwedale lephalamende yikukhutshwa kwezisebenzi ezazikubutho ezikunhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kokhetho ngoba imisebenzi yabo ibingabukeki kwezokhetho kuminyaka edlule ngakho kumele baphume kungakayiwa ekhethweni. Ilunga ledale lephalamende enkayi umnumzana Abednego Bebe uvumelane lonkosikazi Mathibenga ethi kunengi obekudingwa ukuguqulwa eminyakeni emihlanu edluleyo kodwa iZANU-PF ibe lesidensi ngoba ibona ukuthi linguquko ibilakho ukuyikhupha embusweni.
Uhlupho lukhona ukuthi ama-reform ukuthiwa khona awo ama-reform okufanele enzwe ngabantu abakuhulumende abawasebenzisa kumbe abasebenzisa lowo mthetho ongala ama-reforms ukuthi bahlale besebekuhulumende. So njengoba kunjalo nje angiboni ukuthi khona ama-reforms akhona iZANU-PF iza wayenza ngokuqotho kumbe ngokuqondileyo.
EZimbabwe sekulamabandla adlula ikhulu elilechumi kodwa akusiwo wonke azaphatheka kukhetho oluzayo. Njalo amanye akhona awalandaba lenguquko zokhetho. Amabandla ambalwa aphakathi komkhankaso wokuthi kube lenguquko emithethweni ethile egoqela eyokhetho athi kumele yenziwe andubana ukhetho lwalonyaka luqhutshwe kodwa akulazitshengiselo zokuthi linguquko izafa yenziwa phambilini kokhetho. Ngimele iStudio 7 iwobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Ukuziphetha eza kusihlwa sikhangele ebezihamba phambili. Abongi labongikazi esibhedlela sempilo e-UPH leseGwanda sebekhalele labo umsebenzi njengabanye babo elizweni lonke jikelele. Umkhuhlane we-cholera usubulele abantu abathathu phakathi kwamaviki amathathu edluleyo eHarare. Kwanelokwa lamhlanje sihlobo zami esithandekayo olivalelisayo nguNtungamile Inkomo. Salani kuStudio 7 Live Talk.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.